Saka tineka kushira ikako ndinodavira kuti asi vana veZimbabwe kurudzira yatakaita somusangano tagara pasi. Takati ngatikurudzire vana veZimbabwe kuti hakuna zvakadaro zvichaitika. Totasira kuti vamunangagwa vacho pana vagadzikana tichataura navo, tokumbira mareforms, tokumbira free and fair election, tokumbira respect kuti ngavatipo respect vana venyika ino, ngavape vana venyika ino respect, varege kurova vanhu hende yeku free and fair election, titambe bhora tose zvevanhu vamwe chete vane rukuvhuto rumwe chete tigokwanisa kuenda mberi. Tokurudzira vezano pevu varipo iko zvino kuti kana vane njere yekuendesa nyika mberi ngavauye vavhotere MDC Alliance, vavhotere vatsvangiraisa president nema MP anenge aripo nemakanzela anenge aripo.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naProfessor Walsh Mancube vakurawo nechihwai vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Momo yevanhu vairatidzira munyika dzevechitendero cheMoslem pasi rose vakafora vachiratidzira vachishoropodza danho reAmerica rekucherechedza Jerusalemu seguta guru reIsrael. Zvichisvitsawo pakuti kuratidzira kwakaitika muGaza kusiye mumwe murume anove chizvarwa chePalestine afa. Sangano reUnited Nations Security Council nemusi wechina rakashoropodza zvakasimba kurwiswa kwemauto anochengetedza runyararo muDemocratic Republic of Congo, izvo zvakasiya mauto 10 nemashanu ekuTanzania anochengetedza runyararo pamwe nemauto mashanu ekuCongo afa. Vagari nevanomirira vagari vemuHarare vari kushoropodza guta reHarare nekurasika kuri kuita mvura yakachena nekuda kwedambudziko rekutsemuka kwepombi dzinofambisa mvura panguva iyo vamwe vagari vasiri kuwana mvura. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe mukati medhorobha mune dzimwe pombi dzavanenguva yakareba dzichibudisa mvura pasina kugadziriswa. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mumwe mugari wekuWarren Park vaGod Knows Homwe vakati zvinovashungurudza zvikuru kuti ivo kwavanogara havana mvura asi vachiona mvura yakachena ichirasika zuva nezuva.
Mvura yatinoona ivo mazuva ose ichingopfachuka-pfachuka, kwapota nokudhorobha nomu mvura iringopfachuka, asi kwedu kumaruwa kwatinogara hakutorina mvura. Vanhu vari kumukira makuseni oga oga kuti vanochera mvura, ikangunzi yauya mvura yedu kwainotobuda uko inenge itoritsvina iye yatinotisuwejiya, asi muno mutaundo unotoona kutoti imvura yakatochena inotorimwika, asi hamuna mvura kwese kwatinogara, kwese kunana budiriro mfakosinena kuwadzana, hatina mvura kwatinogara dai dambudziko iro ragadzirwa.
Mutungamiriri werimwe remasangano anorwira kodzero yekuwaniswa kwemvura yakachena reWater Community Alliance vaHeartlife Mudzingwa vakati mumusangano yavari kuita nekanzuro zviri kubuda pachena kuti kanzuro iri kurasikirwa nemvura zhinji yakachena panguva iyo vagari vamwe vasiri kuwana mvura.
Guta reHarare riri kurasikirwa nemvura yakawanda pa500 megaliters dzavanoprodusa pazuva, chikamu 52% makumi mashanu nembiri muzano chiriku achisukunza mari kukanzuro pane iri kurasika nekuda kwekutsemuka kwemapaipi i 35% ye approachiswa neGutare Harare zvichireva izvo kuti chikamu chemakumi matatu neshanu muzana chiri kurasika nekuda kwekutsemuka kwakaita mapaipi saka mvura iri kurasika pazuva takai calculator wesu takawerengedza tikaona kuti iri kurasikirwa nemvura pazuva inosvika mari inoita 50,000 muGutare Harare
vamudzingo wakawedzerwa wakati kanzuro yakati asana nedambudziko guru sezvo pombi dzinofamba nemvura dzaora uye dzoramba dzichingoputika pese pese
kugadzira kutsemuka kwemapaipi kuchatora nguva pamaonero edu nekuti mapaipi acho ose mazhinji aora ari pasa kubva pakawana nyika ino kuzvitonga kuzere pakawana independence kuna 1980 kusvikana nhasi mapaipi wandu ari ngoshanda saka nepainochinja paipi ikangochinja nepatsemuka pamwe panotsemuka zvichingodaro uye panotowadzerwa mvura panoingirizwa production yemvura inokonzerawo kuti mapaipi atsemuke zvakare
kunyange hazvo vasina kutaura uwandu hwemvura iri kurasika mutauriri wekanzuro vamichael chideme vakabvuma kuti kanzuro yeharare iri kurasikirwa nemvura yakachena yakawanda vachideme vakati kanzuro yakawedzera mvura inobva kumoton jeffrey vakati izvi ndizvo zviri kuputisa pombi dzakawanda asi vachideme vakavimbisa vagari veharare kuti kanzuro ine urongwa hwekuchinja pombi idzi vachiisa itsva kuitira kuti kanzuro isaramba ichisangana nedambudziko rekurasikirwa nemvura yakachena
hongu tine mvura iri kuputika kuputika kwekuitika mvura kuri kubudikidza nekuwanda kwakaita mvura yatiri kuchenesa kumoton jeffrey ichiuya kuvanhu ndo zvinosvika kuti muzoona mvura ichinzi apo yadhushukapo yadhushukapo yadhushuka izvi zvambenge zvisingaitiki makore sapfuura nekubudikidza nekuti tawedzera yatingati production capacity kumoton jeffrey mvura yakuonekwa ichiputika pese parikuputika mvura tirikuenda tichinogadzirisa asi chikuru chiripo ndechekuti tine urongwa hwekuisa mapaipi matsva tine mari yatakawana ku inonzi pane giranda takawana rephase 2 remari inosvika iyo kuma 20 million yekutigadzise mapaipi emvura nemapaipi esuwa tichimaisa matsva
pombi dzemvura yekanzuro zhinji dzinonzi dzachembera sezvo dzisina kuchinjwa kubva panguva yeutongi hwehurumende yava Ian Smith kanzuro yeharare iri kutadza kusvitsa mvura yakachena kumisha mizhinji kusanganisira budiriro glenview warren park mabvuku tafara neimwewo izvi zviri kukonzera kuti vagari vazvicherere matsime padzimba dzavo izvo zviri kuzovaisa munjodzi yekunwa nekushandisa mvura isina kuchena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
vana vakawanda vaipinda rugwaro rechinomwe kana kuti grade 7 muchinoyi mudunhu remashonaland west vanonzi vari kutadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults nekuda kwezvikwerete zvinonzi vakasiya muzvikoro zvavaidzidza Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
yare garo ziva musoro wetsuro kushaya nyanga kuti zvikoro zvakawanda munyika zvinobata maresults evana kuti vabhadhare zvikwerete zvavanenge vanazvo pachikoro sezvo vanenge vasadzoke pazvikoro izvi vabereki vakawanda vanoti mukuita izvi zvikoro zvinowedzera dzimwe mari pamusoro zvichivapomera kuti vainge vasingabhadhare mari dzose zvikuru dzemalevhi vabereki ava vanoti vakuru vezvikoro vanotora danho iri vachiziva kuti mubereki anenge amanikidzwa kubhadhara mari kuti apiwe maresults ayo anodiwa kuti mwana awane nzvimbo yeform 1 ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza kuti zvikoro zvakawanda muchinhoi zviri kuti vana vane zvikwereti zvemalevhi emari dzekutenga mabhazi kuvaka midhuri pachikoro pamwe nemaspecial levhi mumwe mubereki ane mwana aidzidza pachikoro chesinoya amai majori chipoyera vanoti vabereki vanoona sevari kubirwa mari nezvikoro nekuda kwemari dzemalevhi dzavasinganzwisise kuti dziri kufamba sei amai chipoyera vanoti mari yechikoro yemwana wavo yakakwidzwa nekuda kweinonzi special levhi iyo yavasingazive kuti iri kubva kupi
Ninye 11 ndokuona unge varikuti birira. Nokuti kana ndakambobvunza balance mwana wangu ikanzira pa $42. Ndozodzokera ndakuda kuno clear kuti nditore ma results. Ndataurwa kunzi ya $82 banze yekwazoita special leave. Yekwazoita leave ye basi.
Mumwe mubereki amai Joyce kufa ava vanga vachipopota vanoti mari madhora makumi manomwe nemashanu avari kunzi vane chikwereti vakaibhadhara. Amai kufa vanoti rombo rakanaka nderekuti vaichengeta marisiti avo.
Mwanongo yeye akabadhara mari yese 515 achidzokera kuchikoro mautaro chikwereti ndakatsvaga nezuro saka ndinoti patinoenda kamatenda na $75 yabva kuchikwereti vane vadangotsvaga tumari nekuti vanenge vaine nhamu yemari.
Amai spoiler vanoti imwe nyaya iri kunetsa muzvikoro zvakawanda ndeye levhi isingapere kubhadharwa.
Kumari yacho neseyo yebhazi vana vakambobhadhara rakubhadharwa nekuti rauya manje pachikoro asi pisi takatomboibhadhara ndochitsotsi chavari kuita pasinoo yavo taimbozvinzwa saka tazozvionera nokuti vana vedu vama grade 7 tikuda maresults edu.
Sachigaro weSchool Development Association kana kuti SDA vaGladman Chamutsa varamba kutaura nezvinyaya iyi vachiti vabereki vane vana pasinoya vanofanirwa kuenda kuchikoro kwavo kuti vaite urongwa hwekuzobhadhara mari idzi asi vana vapiwa maresults. Pachikoro cheManyame vabereki vari kusungirwa kubhadhara mari dzakawanda dzinosanganisira mari yekuenda kuchikoro mwana akapfeka hembe dzake dzekumba kana kuti CVs kubva muna Gunyana gore rino, mari dzekufambisa zvinhu pachikoro kubva murugwaro rwechitanhatu pamwe nemalevis ose. Mutemo wezvikoro unokurudzira kuti zvikwereti zvemwana wechikoro hazvifanirwe kukanganisa kudzidza kwake. Mutemo uyu unoti chikoro chinofanira kutevera chikwereti kumubereki vachishandisa chikonzi sezvo mwana asina mhosva. Mukuru webanzi rezvedzidzo yepasi mudunhu rematonaland west vasilvester vashaya mombe vanoti vachaongorora nyaya iyi kana paita vanenge vaenda kumahofisi kwavo nezvichemo. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndine ata achigoriwa.
Kambo kubva kuna Thomas Tafrenyika Mapfumo tabatashwa kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera regai timotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeparamende kubva kumapato anopikisa dzotarisira kuti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachapota vachienda kudare reparamende kunopindura mubvunzo. Vamwe vemasangano akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuenda kwaamai Makarau kubva mukomisheni inoona nezvesarudzo yezek hakuna zvikuru zvakunobatsira kana sangano racho rezek risina kugezwa rose zvakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare nenguva dzatu masikati apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mhlanga.